talking about that array, Mchurungu, the Anuran City, my personal and private reasons. Saganda kupinga mshona, ndikangoti marizenza acho nje kuti nje anonangana ne upenyu wangu. Hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya mazwi chaiwo anonatso kudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal. Maza kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonatso kuda zvakanaka zvakadzika zviri mururimi rwechirungu.
Aiwa tinozviziva, mazivisa bato renyu here vagudu?
Hongu ndaziisa bato rangu, vose vanofanira kuti vazive, vaziva.
Veruzhinji vangada kuziva kuti zvamasiya basa iri vagutu muchange muchiite mune ramangwana renyu.
Rei, patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei, ndagara ndiri gweta kaini, ndinoshanda basa rougweta, ndakaritanga basa iri pandiri kudoko chaizvo, ndine makore 23 kusvika nanhasi. Saka zvakuita zvakawanda, zvakawanda. Ndinongoti zvine munyu ndo zvinei, ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvinenge zvichiitika, asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei.